manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 17 2022 Magatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti vamwe vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vakaedza kupamba vamwe varairidzi vaviri nezuro kuGokwe. Asi mutauriri webato reZANU-PF vatapadzwa mugwadi vanoti bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya mamwe masangano akazvimirira odzidzisa vanhu nezvekukosha kwekodzero dzavo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nengo dzaro mbiri dzakapambwa ndokuzopunyuka kugokwe nezuro nevanofungidzirwa kuti inengo dzebato reZANU-PF. Vadzidzisi ava vanonzi vakapambwa vari pakati pekunyoresa vana bvunzo. Asi bato reZANU-PF riri kuramba kuti inengo dzaro dzaida kuedza kupamba varairidzi ava. Frank Chikore anotipanya inotevera.
Mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure vati varairidzi vaviri ava vakakwanisa kupukunyuka mumaoko evanhu vavanoti vakavapamba.
Vaonias Wati navaJoyce Jim vanove varairidzi vekugokwe kana vari pazvikoro zvinonzi chemazana nechimwe chesinonzi Selima. Varairidzi ava vakaabductwa nezuro vachiabductwa nenyaya yekuti vari kunzi havasapote bato riri kutonga reZANU-PF. Vakazokwanisa kuwana mukana vakapukunyuka asi mushure mekunge vabvarwa hembe dzavo mafoni avo ava vaizedza kutoresa mapicture nemavhidhiyo evangava vavapamba akazosvikawo pakupwanyika pari zvino vari kurwisana kuti vaende kunzvimbo iri safe sezvo vari kufira kuti havachisafe tiri kunzwa kuti kuri kutumirwa vanhu vamwe vatobva kukwekwe kuvaendera kunovatsvaga mugokwe kana imamo kuti vakawanda papi saka pari zvino vari mubishire kuti vatsvage kuenda kusafety
Vamasaraure vati varairidzi vanofanira kusiyiwa vachitsigira mapato avanoda apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya
hatiramba tichikurudzira mapato ezvematongero enyika kuti asashandise kumbunyikidza panyaya dzekutsvaga rutsigiro panyaya dzesarudzo tichiita titiwo zvikoro zvedu zvive nzvimbo dziri safe kuvana kumaticha nekupropati yacho yezvikoro ive safe kuti dzidzo isadisrupte nenyaya yekuda kwemaelections tinotsutsunyumwa zvakanyanya kana tichiona bato reZANU-PF richida kupoliticisa education achimanikidza kuti varairidzi vese dai vaita teachers for ed dairatidza kumanikidza kudai munhu wese ave weZANU-PF hazvigone mumwe neumwe ane mafungiro ake sedunga munhu zvino izvo zvakarwirwa hondo
asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati zviri kutaurwa neR2s izvi hazvina humbowo hunobatika
Obed Masaraure tinomuziva ari mukomana anotsvaga mari maningi nepese pese neimwe nzira ndinoreva kuti haana kusiyana nemukorokoza kana neugweja mabasa ava vanoita kuR2s haana kusiyana nevanoita zveugweja bati zvakangonaka kuti vatsvage mari yavo uye vatsvage kukumbira madhona mari vasingapinzi zita remusangano weZANU-PF
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMidlands vaAnesu Mahoko vati tichitaura nemutauriri wemapurisa munyika yose vaPaul Nyati avo vati vanga vasati vave neruzivo nezvenyaya iyi mutauriri webazi rinoona nezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti
hasati tazvinzwa zvekupambwa kwevarairidzi Yes, rutawa ne tusi.
Asi gurukota rinoona nezvemitemo, vaziyambi ziyambi, vakaudza vatori venhau nezuro pakupeta kushanya kwakaita nhumwa dzesangano reCommonwealth dzanga dzichiongorora kuti Zimbabwe yagadzirira zvakakwana here kuti idzokere mugungano iri, kuti kupambwa kwevanhu kunogara kuchitaurwa nevanopikisa hurumende chinhu chinoitirwa kusvibisa zita rehurumende yava Emmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vakavimbisa veruzhinji pavakatora matomu kubva kuna vaRobert Mugabe muna 2017 kuti vachaita zvose zvinodika kanwa kuti veruzhinji vachengetedzeke uye kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Asi mapato anopikisa pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende yavo iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu. Vamwe vanhu vakapambwa vakaita savaItai Dzamara navaPatrick Namanyama vakabva vatsakatika zvachose. Vamwe vakaita samuzvare Justina Mukoko vakazowanikwa vari mumaoko emapurisa mushure menguva yakareba vasingazivikanwe kuti varipi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vari muno muAmerica kuNew York kwavakokwa kuti vataure pagungano riri kukokerwa nevaive muutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vaSiziva.
Tiri kuno kuNew York City kuAmerica patafamba nechirongwa cheDemocracy Forum chichange chichiadresa nevaimbwa mukuru wenyika weAmerica vaBarack Obama. Pandinenge ndichitaurawo ndichipa mashoko angu maonero angu nenzira dzandafamba mairana nenyaya yeDemocracy, nekuti nyaya yeDemocracy nyaya yatinofanira kupembera nekucelebrata nekuinterrogata sevatungamiriri venyika dzakasiyana-siyana kuti zvii zvinofanira kuitwa kuti tiachieve the goal yedemokrasi, nezvipi zvatisati taita sevatungamiri vakasiyana vechidiki vari mumabhizinesi, vari mugovernment, vari mucivic society, vari kumaunions vanenge vakasiyana-siyana vanofambisa nyaya yekuti nyika dzese dzive ene healthy democracy and healthy culture.
Saka imi seve chidiki munenge muchitarisirwa kuita sei pamusangano?
Tichange tichipiwa mukana kuti titaure nemaonero edu, titaure nekusimudzira nyika nekusimudzira vechidiki, nekuti isu tinorepresenta vechidiki, tinorepresenta vanomirira nyaya yekuti munyika medu muite democracy. Saka tichapowo mashoko edu, maonero edu, mafambiro edu, tinzwewo vamwe vanofunga zvakasiyana vakasiyana-siyana vatungamiri vabva kuAfrica, tichionesana tichikurukura. Ndosaka ichinzi World Democracy Forum. Saka mukuru vaBarack Obama vachange vachitaura, isu tichapiwawo mukana kuti titaure.
Matambira sei kukokwa kwenyu kuti mutaurewo pamberi pemutungamiri akaita savaObama vanoremekedzwa zvikuru pasi rose, kunyangwe vave havo pamujikandigere?
Mukana wakatikoshera isu sevechidiki. Munoziziva kuti vazhinji vanoshoroboza vechidiki vachinzi havagoni kutungamira. Saka tinowana mukana yekuti tiratidze maziviro edu munyaya dzekutungamira nemaziviro edu kuti nyika dzifambe zviri nani. Mukana unoyi unotipa opportunity yekuti tidzidze kune vamwe nekuratidzawo zvatinoziva, nekuti mazano kupanana, kudzidzisana, kufamba basa hakuna anoita hero and two struggles. Vanhu vanouya vachienda. Saka isu tinodzidzawo kuti tifambe nenzira ipi nekuti exchange my ideas sevechidiki nevamwe vese vanofambisa shoko.
Mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vachitaura vari parunare kuNew York muno muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Jocelyn Stole, vari pakati pechikwata chevanoita zvemabhizimisi vakawanda kubva kunyika dzakasiyana-siyana vari kushanya kuAmerica kuti vakwenenzvere ruzivo rwavo. Amai Stole vari kudzidzira zvekusimudzira mabhizimisi madiki munyika, zvinosanganisira kushanda nehurumende, kunzwisisa nyaya dzemitemo nezvimwe zvinogona kukanganisa vemabhizimisi kuti vasabudirire. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Marvelous Mhlanganyauye we Studio 7.
Ichi chirongwa chakatinakira chaizvo. Ndafamba oma states akati wandei, ndakatanga ne Washington DC tichitarisa izvo takatarisa ku policy ya America panyaya dzema small medium enterprises. Saka takafambira oma organizations akati wandei vachititsanangurira kuti pa policy at a policy level ma SME vanobatsirwa sei ne government. Tikabva ikoko tikazoenda ku New Orleans tikasangana zvine mama SMEs nemama organizations vanokurudzira nyaya dzema SMEs. Izvo zvindaku aidaho kwatiri kusangana nema organizations akawanda fund ari kukurudzira nyaya dzema SMEs ari kubatsira nenyaya dzekuvapa mari.
Mungatini zvamadzidza ikokuno kuAmerica zvingabatsira sei madzimai emuZimbabwe?
Zvichavabatsira zvakanyanya. Mukaratso tikana tichinatso upenengura nyaya dzekutambudzika kwemadzimai emuZimbabwe ine nyaya dzavo dzema SMEs. Nyaya huru yavainayo inyaya yekuwana mari yekuti vakwidziridze mabhizimusi avo. Saka izvo tadzidza kuno tadzidza mamodels akati wandei ekuti vanhu vanokwanisa kuona sei mari yekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Saka ndiri kuona sei ruzivo urwu ruchabatsira madzimai akawandisa kuZimbabwe chaizvo nekuti inyaya yagara ichinetsa nekuti mabhanga mazhinji, maorganizations mazhinji nekuti vane mabhizinesi avo ari small havakwanisi kunge vachiaccessa mari dzekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Tadzidza futi nyaya dzetechnology inobatsira sei kuti bhizinesi rikure. Zvinhu zvichavabatsira zvizhinji nekuti munoona kuti kazhinji vanhu vanoita zvinhu zviri manyowa asi munhu ukaisawo technology yako business maunone zvinhu zvinokurumidza kufamba nekuti hauzopedzi nguva uchiita zvimwe zvinhu zvisina basa iwe uri fanira kunge uri pabasa. Saka zvinhu zvandadzidza zvakanyanya zvichabatsira madzimai ekuZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Jocelyn Stole, vachitaura vari parunare kuIdaho muno muAmerica naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vakazivisa nemusi wemuvhuro kuti nyaya dzekubiwa kwezvipfuyo munzvimbo dzeBobirwa iri pedyo nemuganhu wenyika yavo neZimbabwe kuChamembe kwakadziva kumabvazuva dzadzikira nezvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu nezviga zviviri kubva muzana kana kuti 63.2%. Shingirai Madondo anotipanya inotevera.
Vachitora mamiriro ezvinhu munyika yavo kana kuti State of the Nation Address Pharmacies vakati Zimbabwe neBotswana dziri kubudirira zvikuru mukuderedza kubiwa kwezvipfuyo munzvimbo iyi zvichitevera kushandiswa dzemhando yemadrones.
Tiri kufambira mberi mukudzirirwa kwokubiwa kwezvipfuyo munharaunda yeBobirwa nokuda kwekushandiswa kwedzimotokari dzemudenga kana kuti madrones. Umbavha hwezvipfuyo hwaitika hwadzikira kwazvo nzvimbo iyi kusvika pazvikamu makumi matanhatu nezvitatu zvine zviga zviviri kubva muzana.
Vakati dambudziko rekubiwa kwezvipfuyo nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe kunyanya nekuda kwekusamira zvakanaka kwoupfumi kukasagadziriswa kunogona kupararira kune dzimwe nyika dzemosadec.
Chirongwa ichi chichaitwawo kuti chizadzikiswe takabatana nenyika dzakapoteredza Botswana kuburikidza nezvibvumirano zvatinazvo nenyika idzi vane dambudziko rakafanana nekubiwa kwezvipfuyo. Kusvika pari zvino pakaumbwa komiti yemakurukota yehurumende inoona nezvekubiwa kwezvipfuyo pakati peBotswana neZimbabwe.
Kubiwa kwezvipfuyo zvinosanganisira mombe, mbudzi nemadhongi wakapa Botswana kuti idome komisheni inoongorora dambudziko iri muna gumi guru wegore rakapera ndokukurudzira matanho ekugadzirisa dambudziko iri kuti asimbaradzwe. VaDebson Mapetla avo vane purazi ravo remombe riri mumusha wekubojango uyo uri pamuganhu weZimbabwe neBotswana vaudza Studio 7 kuti nyaya dzekubiwa kwezvipfuyo dzadzikira zvikuru. Vatenda mushandira pamwe vagari venyika yavo neveZimbabwe kumisha iri pamiganho iyi vakatiwo zviri kuitwa nedzihurumende mbiri idzi zviri kubatsira vane zvipfuyo.
ke mongwa batho ba na bana na ba tshwenya tota ba 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 ile gore ne bile ke gotha gotana le
ndi re mongwe ba no fuya zwipuyo vanga vane tsikana zwikuru nenya dzo kubiwa kwe zwipuyo ma praise edu asi pare zwino ine humbo uzere kuti kune zwikwata zvakaumbwa ku mativi nika mbiri tinoshanda siku nesikati kuona kuti hakuna zvipuyo zviri kubiwa dzinenge dzabiwa panenge paitika chikiribiri asi ndinoti mushure mekushandiswa kwemotokari dzemudenga namiriro ezvinhu anaka kwazvo.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi remapurisa maringe nenyaya iyi sezvo mutauri wemapurisa munyika senior assistant commissioner Paul Nyati vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika pataenda pamhepo. Taedzawo kutaura nemutauriri wematebeleland south provincial police inspector Loveness Mangena sezvo vari munzvimbo iri kushandidzana nemapurisa emubotswana nezimbabwe pakurwisana nedambudziko iri asi vati vaita mutete panyaya dzinopinza nyimwe nyika pakati.
Now it is Botswana, it's now international, it needs the Askomia. Yeah, area and day angu, but yangu kinda Botswana mkata and shabu miru komendi.
Nyanzi mnyadze kuziviru wabanyika, uye wachidzi sana, zokuchenge tezwa kwenyika, kana kuti security studies, pabaisa kwa university mbotswana, vatondera imuringani, vati mushandira pamwe pakati peZimbabwe neBotswana kunobatsira kusimudzira nyadze zvoupfumi.
Tivanenge tine kukakuwirira pakati penyika. Tivane maagreement e trade like akato between Namibia and Botswana in South Africa yano tsapukoera. Vakatora nyika dzare zeZimbabwe, vatora Zambia dzikabatana zvezvo dziri South African countries. I think you can trade better.
Muna gunyana wegore rakapera mapurisa akaparura chirongwa cheoperation Let's Fight Stock Thieves asirwiseni amaselezi fuyo ngatirwisei mbavha dzezvipfuyo senzira yekuita muonera pamwe chuma chemuzukuru neBotswana mukusunga mbavha idzi. Kubiwa kumombe kwangokoda kukanganisa kudzidzana kweZimbabwe neBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo kuchinzi kwakadzikwa mitemo yakasimba kuomesera vanoita zverusarura ganda kuTunisia, dambudziko iri rinonzi riri kuramba richinetsa vatema vachichema-chema kuti vanogara vachisarurwa munyika iyi. Imwe ongororo yakaitwa neArab Barometer inoratidza kuti vatema vakawanda havatozvione kuti vari kuitwa zvekusarurwa zvikuru vakakurira nekuzvarwa muTunisia macho. Izvi zvakabudawo muongororo yakaitwa kuMiddle East neNorth Africa kunyika dzinoti Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Sudan, Tunisia neMauritania. Zvinonziwo vatema vakaberekerwa munyika iyi vanozviona sevari nani pane vamwe vanobva kune dzimwe nyika dzemuAfrica. Zvizvarwa zvekune nyika dzakaita seCameroon neNigeria zviri muupoteri munyika iyi zvakatomboratidzira pamuzinda weUnited Nations munyika iyi zvichiti zvinoda kuendeswa kune dzimwe nyika nekuda kwerusarura ganda nekushungurudzwa kwazvinoti zvinogara zvichiitwa nezvizvarwa zveTunisia. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vatungamiri vehurumende yeUkraine neTurkey vanoti vawirirana kuti kutengeswa kwechibage negorosi kubva muUkraine kuenda kune dzimwe nyika zvikuru dzemuAfrica kuenderere mberi. Chibvumirano ichi chakakokerwa neTurkey neUnited Nations. United Nations neTurkey dzakamanikidzwa kupindira mushure mekunge Russia yatanga kurwisa Ukraine zvakapa kuti kutengesa zvirimwa kunetse. Russia inoti irikudawo kuti chibvumirano ichi chitendedze kutengesa fotereza nechikafu zvairi kurambidzwa kuita pari zvino. Apo chikwata cheCommonwealth changa chiri munyika kuzoona kuti Zimbabwe inokodzera here kudzorerwa mugungano iri chakapeta rwendo rwacho nezuro, zvizvarwa zveZimbabwe zvine maoniro akasiyana siyana pamusoro peurongwa uhu, vamwe vachiti chinhu chakanaka kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano renyika dzaive pasi peutungamiri hweBritain, asi vamwewo vachiti hurumende ichine zvakawanda zvainofanira kugadzirisa zvakaita senyaya dzekodzero dzevanhu isati yatambirwa. Kushanya kwakaita chikwata ichi kwakasanganidza nawo nekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kwenhengo dzebato rinopikisa reCCC gumi neina dzakange dzave kusvitsa mwedzi mishanu dziri muusungwa, chiitiko chinonzi nevamwe chakaitwa nehurumende kuti iratidze kuti munyika munoteverwa mutemo. Muchungamiri webato rinopikisa rePeople's Patriotic Party vaZvaringeni Samuel Chasi vanoti zvakanaka kuti Zimbabwe ipinde muCommonwealth, asi inofanira kupindawo zvakare mugungano reInternational Criminal Court uye kugadzirisa mabatiro ayo panyaya dzekodzero dzevanhu. Asi mutauriri weNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaMadhok Chivasa vanoti Zimbabwe inofanira kungodzoserwa mugungano iri pasina zviga kana zvirango zvainonzi itange yazadzisa. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza vachasi maonero avo parwendo urwo.
Sicabanga ukuthi okwenze bangenelisa ukuthi bahlangane lathi kuyiwo wona umkhuba wokwenziwa kwezinto eZimbabwe, wokuthi ke bona iZimbabwe bayibamba njengokuthi iHarare.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Yashika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemachiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Tine urombo vatereri takupai nyaya isiriyo. Tichagadzirisa mishina yedu kuti tikupei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri panyaya yekudzoka kweZimbabwe muCommonwealth. Asi iko zvino regai timbotarisa nyaya dzemitambo. Pachitarisirwa kutanga kuparurwa mutambo mukuru pakati peEcuador neQatar nemusi wesvondo kumakwikwi eFIFA World Cup 2022. Vamwe vanotevera nhau dzemitambo vanoti vari kushamisika kuti sei FIFA yakati mutambo uyu uende kunotambirwa kunyika yakaita seQatar isina nhoroondo yekutamba nhabvu. Kuti tinzwisise nezvekuenda kunotambirwa mutambo uyu kuQatar, tabata nyanzvi munyaya dzemitambo Momoyo uya akambotambira chikwata cheCapes United neBaimo muPremier Soccer League.
Zvakakosha chaizvo nekuti ndizvo zvinoita kuti mutambo uyu wenhabvu ukurumbire kwese nekuvanga usinganyatsotambwa zvakanyanya. Uyezve mukatarisa rwaro rwaiswapo neFIFA vanga vagumirira iwo kuti tinofanira kuramba tichichinja chinja kwaunotambirwa kuitira kuti nzvimbo dzese dzisvike. Ndaira kuti zvinhu zvinhu zvakanaka uye zvinoita kuti mutambo usimukire.
Tiri kuona kuti mutambo uyu uri kutambwa pakati pakati pemitambo yemaliga akasiyana siyana muAfrica nekuEurope. Hazvizokanganise here vatambi izvozvo?
Zvinhu zvinokanganisa vatambi nekuti kana sizoni yatanga tinoira kuti inofanira kungotambwa kusvika yapera. Asi mukatarisisawo kana masarudzo ari nzvimbo yekuti ndeo mutambo kamberi kuKatar, munofanira kuita zvinoita kuti mutambo wacho utambikiwe zvakanaka kuKatar kwacho, nekuti nzvimbo inopisa ngaione kuziva vakatsvagawo nguva inoita kuti mutambo utambike zviri nani nemapisiro akunoita. Saka chero hazvo zvichikanganisa mafambo yanga achiita maligi, ndodaira kuti zviri zvakakosha kuti zvitambwe panguva yakakodzera kuzvokove kutambirwa.
Nyika dzakaita sana Qatar hadzina mukurumbira zvekuti dzinogona kuburitswa muraundi yekutanga chaiyo. Hazvizokanganise here uwandu hwevanhu vanenge vachienda kunoona bhora mukomamo?
Mukatarisa vanhu vacho vari kuuya kuzoona bhora vekuQatar, vazhinji vacho vachifambira idzo timu dzakabva kumhiri idzodzi. Vazhinji vacho vari kufamba kuti vada kunoona mukomana Lionel Messi, vakomana vamwanenge vachiti vada kunoona Cristiano Ronaldo. Ndivo vavagara vachitoona pazvivhitivhiti zvavo. Saka uyu mukana wekuti vaita sei vavaonere pedyo. Saka handione zvichikanganisa kufamba uyu kuzara kwemastadium. Ndidaira kuti mastadium mazhinji anenge akazara.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzemitambo. Mukoma Momoyo vakambotambira chikwata cheCats United neBaimo muPremier Soccer League vanga vachitaura paRunare muHarare. Iko zvino tochidzokera kuna Jonga Kandemiri panyaya yeCommonwealth achitanga nekubvunza vazvaringeni nezvenyaya yeCommonwealth.
Kuuya kwechikwata cheCommonwealth muZimbabwe vachiasesa kuti Zimbabwe ingadzokera muCommonwealth, it's a good initiative nechirungu, urongwa hwakanaka. Tichikumbira kuti ivo vari kutungamira ZANU-PF Munangagwa, kana vachitarisira kuti Zimbabwe idzokere muCommonwealth vachifara munhu wesachasa izvozvo, havafaniri kuperera ipapo. Vanofanira kutora matanho akaita sekujoina ICC. Hatifaniri kuti vapururudze kupinda muCommonwealth vasingapromoti demokrasi vachizotiza nyaya dzakaita seICC kwanzi ivai mujoine ICC. Saka tiri kuti panguva ino Commonwealth team yauya sevanyai vachitarisira kuti after elections a2023 Zimbabwe ingadzokere muCommonwealth, zvichidependa nekuti maelectoral reforms akwaniswa here kuita before elections, demokrasi iripo here.
Donzwa kuna vachivasa, vachivasa munoti nerwendo rwechikwata cheCommonwealth nemashoko ataurwa navachasi?
Tinoti rwendo rwechikwata urwu rwakakosha kuti vauye vachitarisa kuti Zimbabwe yakamira pape pane nyaya dzekuti dzokera muCommonwealth. Asi kuti chakanyanya kukosha panyaya yekushanya kwavoko ndeyekuti kushanya kwavoko hakufaniri kuzotibvisa panyaya yekuti tinge tichiona kuti zvirango zvacho izvozvozvo zvavakanga vakapira kuZimbabwe vachibvisa muCommonwealth zvanga zvisiri justifiable. Ndonga ndozviri important izvozvo kuti kana vachiya kuko vachiti kwai vari kuya kuzoasesa kuti tapapi, izvozvozvo zvinobva zvisinganyanyi kunge zvine pfungwa dzakati dzamei, nokuti ivo pachavo havafani kunge vachitobvisa dzimwe nyika muCommonwealth. Pandingazonge ndichisiyana nezvotaurwa navachasa vopo kuti vanenge zoti kwanzi vamunangagwa ngavadai, nyaya yeZimbabwe hainei navamunangagwa. Vamunangagwa vangori purezidendi weZimbabwe izvezvizvi, asi kuti kuchatoita mamwe mapurezidendi eZimbabwe akawanda, Zimbabwe ichatozoraramawo tese tisisiku Zimbabwe inenge iripo. Saka hatitaura nezvenyika, hatitaura zvokuti kwai vamunangagwa kana kuti vanhingi vazodaiswo. Nyaya iripo inyaya yeZimbabwe, ende tikuti Zimbabwe inofanira kunge ichipuwa mukana wakafanana nedzimwe nyika. Haifani kunge ichipuhwa zvirangwa, haifani kunge ichibviswa panhu patofungidzira kuti pamwedzi kana iri ipapo zvinobatsira upfumi hwedu, zvinobatsira kuchizadzidzana kwedu nedzimwe nyika.
Vachasi, pindurai tinzwe mashoko ataurwa navachivasa. Asi mazivire edu tinoziva kuti vamugabe ndo vakaburitsa mombe dzavo mudanga reCommonwealth. Pindurai tinzwe vachasi.
Kubuda kukaita Zimbabwe muCommonwealth vanga vachiputsa zvirango constitution papasina rule of law muZimbabwe vachita matanho avanoita. Wangu tiri kuti patriotism handiti hakusi kutsigira vamunangagwa ZANU-PF, patriotism rudo rwevanhu vachifarira nyika yavo. Saka hongu isu semacitizens tiri kuti Zimbabwe inge ichidzokera kuCommonwealth it's a good initiative, asi zvirango zvekuti Zimbabwe idzokere muCommonwealth imomo, kana takutarisa mareforms muZimbabwe anodikana, hakuna rule of law, hakuna demokrasi, vanhu varamba shungosungwa. Saka tikatarisa mhosva dziri kupariwa nehurumende yeZimbabwe haisi kuchengetedza mutemo, iri kungoita zvainongoda chete, inoda zvinosapota ivo.
Avangawari mutungamiri webato re People's Patriotic Party va zvaringeni Samuel Chasi manzwa zvakare kuna Madok Chivasa ve NCA. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Dr. Yamina Gaina Saidi munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tate ithuba ukuthi ngibonge uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lesishona olwamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 17 kuLwezi 2022 ngugaino ugumede Saidi endabeni zethu namhla.
Commissioner General, kahle qale ngezikiwi zegogwe lezo ezithumba amateacher besenza umsebenzi esikolo.
Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF bathumba ababalisi ababili. Uhulumende unika izabelo ezithiyeneyo amabhasi ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho ukuthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloku okuyabe kukhulunywa ngakho.
Kuyaxokozela ezikolo kwele South Africa okulabazali abatshaya phansi ngenduku besithi kabafuni ukuba abantwana abangabafana labangamankazana bangene ezambuzini ezifanayo. UMavelas Nakamba okuqembu le-Aston Villa labanye abalodumo abadlalela iqembu leZimbabwe Warriors bathakazelela umncintiswano ozayo oweWorld Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi kulababalisi ababili abathunjwe izolo eGogwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Inhlanganiso le ithi ababili laba bebelobisa abantwana emhloliso ngesikhathi bethunjwa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
I-R2s ithi ukuthunjwa kukamnumzana Onias wathi lo nkosazana Joyce Jimo sokuchiye ababalisi enkabazwe bethithibele. Akwaziwa ukuba bafihlwe ngaphi yilabo ababathumbileyo. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi kabazi lutho ngodaba lolu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuyethusa lokhu.
Kuyasimangalisa ukuthi ibandla leZANU langenwa yini. Kulabantu bemzini abe-Commonwealth abazebona ukuthi kulokuzinza yini ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe libuyele njalo kuCommonwealth. Yikho ke namhlanje babamba amatitsha, ba-adapta amatitsha esikolo lapho besenza invigilation.
Umafa uthi amapolisa kumele abophe bonke abacatshangelwa ukuba bakhahlameza uZulu.
Ubaba uMatanga, Commissioner General, kahle qale ngezikiwi zegogwe lezo ezithumba amateacher besenza umsebenzi esikolo. Kuyasihlukumeza njengabantu beZimbabwe, hatshi i-CCC kuphela. Ngitsho labantu labazali labatwana ukuthi abantu babhala ama-examination izikiwi ngoba zona zaphuma esikolo ngamawindo sebebuya beziphazamisa imfundo yabatwana.
Kodwa umnumzana Tafazi kwaMgwadi obona ngezokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza joko ukuba amalunga ebandla leli athumba abantu.
We are not surprised by those allegations agitating falsehoods and
asimangaliswa ilezo zinsolo zamanga thina lokufafazwa kwezindaba ezingamanga emhlabeni wonke jikelele izwa ngabantu bedinga ukuthi batholiswe izimali.
Umnumzana Ziyambi Ziyambi umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho laye uthi kuyamangalisa ukuba kulabantu abathi ibandla lezanu-PF kanye lohulumende bahlukumeza uZulu.
Misconceptions and misinformation regarding the alleged.
Ngamanga lawa akhulunywa mayelana ngokuthunjwa kwabantu elizweni, abantu bayazithumba nje ukuze kuhambisana nemicimbi emikhulu yamazwe ngamazwe.
Umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kuyethusa ukuba lokhu kwenzakala ngesikhathi kulequla elivela kunhlanganiso yeCommonwealth ebelihlolisisa isimo sezombusazwe lokunye eZimbabwe.
Ibigger political issue yenzakala eZimbabwe ukuthi eZimbabwe iya-assesswa njengoba sikhulume i-assesswa yiCommonwealth ukuthi ingabuyiselwa yini kumhlanganiso leyo Commonwealth ele-Britain phakathi namanye amazwe. Uhulumende kamnangagwa ufuna ukuthi labo bazomu-assessa bebone ngani namalungelo oluntu ahlonitshwa.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela eZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF, amapholisa labanye ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla unike izabelo ezijiyeneyo amabhasi afika phose amachumi amabili 18 ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Esethula uhlelo lwamabhasi lolu oluzaphathisa izisebenzi zikahulumende, uMnangagwa uthi kumele abantu bavotele ibandla lakhe ngoba laye useqinisaka kulandela ukufakelwa itshefu eGwanda ngomnyaka ka-2017. Kusabusa oyengumongameli uRobert Mugabe. Iphephandaba leChronicle libika ukuba uMnangagwa uthe okwamanje ubona ngani uzaphila kwesikhathi eside kulandela ukufakelwa itshefu yilabo ababengafuni ukuthi angene esikhundleni sikaMugabe owagenqulwa libutho ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Kubikwa ukuba wafakelwa itshefu ku-ice cream eyihluzwe eplazini likaMugabe. uMnangagwa uphinde wavula okusemthethweni umgodi omutsha eBlanket Mine oza kwenza ukuba inkampani le yembe igolide eliningi. UMnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZANU-PF uthi luyabukeka uhlelo lwamabhasi lolu oluphathelane lezisebenzi zikahulumende.
Uhulumende wathembisa into eziningi kubasebenzi bakhe lokho esithi ngama-civil servants kusukela ekuqaliseni kombuso wesibili okababa uMnangagwa ngo-2018. Okunye kwalokhu okwakuthendisiwe yikuthi kona izisebenzi zikahulumende zizatholelwa indlela zokuhambisa zisuka ezindlini zisiya emsebenzini kalula njalo kungela ntengo. Lokhu esikubona kusenzakala namhlanje eGwanda yikugcwalisa izithembiso ezafakwa ngubaba uMnangagwa nohulumende wakhe ikuzisebenzi zabo ezikahulumende ukubana bazabadingela indlela yokuhamba elula njalo ezayenza ukubana izamba zabo zisale zingavuzi. Lokhu engikutsho yikuthi kona bazathola i-transport eyamahhala besiya ezindlini zabo njalo elula eqondane labo. So amabhasi lawo esiwabonayo anikwa i-Public Service Commission yiyo indlela ekugcwalisa izithembiso ezaziyenzwe uhulumende kusukela ngo-2018 kulokhu kubuya kusiya phambili.
Lizwa njani lina njengebandla Chuma nxa uhulumende esenza izinto zonke zonezi ezinje? Ngoba abanye bathi elikwenzayo kumbe okwenziwa ngumongameli uMnangagwa kulutshwana njalo sokuthethe isikhathi eside.
Kuyinto ejabulisa kakhulu ukubona uhulumende okwaziyo ukunakekela isebenzi zakhe njalo futhi oqakathekileyo okwaziyo ukugcwalisa isithembiso zakhe abe ezenze ebantwini. Kuyanika ke ithemba. Sibonile eHarare komishini izindlu ezakhiwayo njalo siyakwazi ubana ezigabeni eziningi phose ilizwe lonke kulezindlu eziyakhiwayo. Lokhu kusebenzelana lama-banks o-NBC Caves o-Mutual lamanye amabhanga anjalo asebenzelana nohulumende ukubana izifiso zonke njalo lezithembiso zikahulumende zigcwaliseke.
UMnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla.
izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho ukuthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloko okuyabe kukhulunywa ngakho. Kanti umuntu nxa esiya emsebenzini ukhangelelwe ukuthi enzeni. Angithi umuntu ukhangelelwe ukuthi ahole ihole eliziyamphilisa limvumele lokwenza izinto ezishiyeneyo ezifana lokuthi nxa esedolobheni adinge indlu yokuhlala kungaba yistand kumbe indlu esiphelile ayibhadalele ngemali alayo kumbe ayekweleda kulaba abakweledisa izimali besazi ukuthi usebenza umsebenzi ozakwenza ukuthi enelise ukubhadala lezo zikwelede. Kube yikuthi njalo abantu bafuna ukuzihambela ngezabo indlela zokuhamba khathi abafuna ukuhamba ngazo. Into yokuthi uhulumende uza kuthi khona uyanika ama-civil servants izisebenzi zakhe amabhasi ubaphelani amabhasi.
Abebandla lezanu-PF bathi uhulumende uyazama ugcwalisa izithembiso azenza ebantwini ukubapha indlela zokuthi bayefikisa ngazo emsebenzini bengahlawuli. Wena ubona kungcono ukuthi benze njani ke lapha Mkandla?
Singasabaholisi lowo lalowo azidingele okokuhamba nxa efuna imota azithengele imota azahamba ngayo ngesikhathi sakhe esiya lapho athanda khona. Ngiyabona lapha kuluhlu ukuthi iMatabeleland South njengesibonelo ukuthi izaphiwa amabhasi amathathu ayasukela ngaphi ehlala ngaphi ethwala bani yiphi indawo ezasala elama-civil service yababalisi labasebenzi emakliniki emakhaya labalimisi labo bani bani. Amabhasi amathathu angayigoqela yini iMatsouth yonke usuka esigodini usiya eBybridge usiya komakhulela usiya kombimbale usiya eChikwalakwala usiya eSturipas usiya Voka usiya emkwabeni khona levokola ngithiya lezi ndawo eziphakathi. Uhulumende abodlala ngabantu kakusebenzi ama-civil service angabenziwe odoli bakhe ngabaholise iholo elithenga abantu bazithengele izimota zabo bangahambisa ntando besiya lapho abafuna ukuya khona njengalokhu esakwenzayo thina sisebenza ngama-civil servants singababalisi.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla uthakazelela ezombusazwe sixoxela eseGwanda esabelweni seMatabeleland South. Iningi labazali abadabuka eZimbabwe abalabantwana abafunda kwele South Africa bathi abavumelani lemithetho elakho ukwethulwa lugatsha lwezomfundo eza kwenqabela ukuthi abafundi babizwe ngokuthi ngamantombazana kumbe ngabafana ngenjongo yokuhlonipha ilungelo labafundi bobulili ama-gays and lesbians. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kugwalo olwethulwe lugatsha lwezemfundo e-primary le-secondary lolu hlangothi lukahulumende luthi imithetho emithale elifuna ethulwe ezikolo zonke kwele South Africa izaqinisa ukuthi amalungelo abafundi bobubili gays and lesbians ayahlonitshwa ngokugcweleyo. Lolu gatsha lufuna kungasabi khona izambuzi ezilotshwe ukuthi ngezabafana kumbe ezamantombazana. Lufuna abantwana basebenzise yiloba yiziphi izambuzi. Lufuna njalo kungasavunyelwa ukwehlukanisa abantwana loba ukubabiza ngokuthi ngamantombazana loba abafana. Limithetho engakethulwa isivuse umsindo omkhulu kubazali amabandla ezombusazwe labezenkolo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Vusman Mathwasa ulabantwana ababili abafunda kwele South Africa. Uthi ingozi lefuna ukwenziwa lugatsha lwezemfundo.
It's not right ngoba thina singabantu ne singama Africans. So I think bona they have the right ukuthi babizwe kanjalo, but bona ukwenza kwabo akumelanga kuforce abaphathi ukuthi sonke ukuthi yonke ingane so sekumele i-treated like it belongs to LGBT community. Not everyone belongs to that.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi uMadawu Ncube uthi akudingwe enye indlela hatshi le efuna ukulethwa lugatsha lwezemfundo. Uthi njengomzali uyakuqakathekisa ukuthi umntanakhe azazi ukuthi ungumfana kumbe ungutombazana. Uthi bakhathazeke kakhulu ngoba sekungathi umthetho ofuna ukufakwa usubamba ngamandla bonke abantwana ukuthi babe ngabantu bobulili. Intathe zindaba edabuka eZimbabwe uMxolisi Ncube laye ongumzali labantwana bafunda kwele South Africa uthi kuqakathekile ukuthi ilungelo labantu bobulili lihlonitshwe. Kodwa
abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kuzaxokozela umangalisayo edale le-House of Representatives eseliphethwe libandla lama-Republicans kulandela ukhetho olusanda kwenziwa. Idale leli beliphethwe libandla likamongameli Joseph Biden kungakenziwa ukhetho. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine liza kwenelisa ukuthengisela amanye amazwe amabele okwenyanga ezine ezilandelayo. Lokhu kulandela ukwengezwa kwesikhathi sokuba ilizwe leli lithwale amabele elwandle. Ele-Russia belifuna ukwephula isivumelwano samazwe lawo mabili esokuthwalwa kokudla ngesikhathi kulempi kwele-Ukraine. Abezinye inhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe amancane aphikisayo bathi kulusizi ukuthi abaphiwa ngayithuba lokuhlangana lequla le-Commonwealth ebelise Zimbabwe ukuzohlola ukuthi ezamalungelo kaZulu ziqhutshwa ngemfanelo yini ukuze iZimbabwe ibuyiselwe kumanyanolo. Iqula le-Commonwealth leli lifike elizweni ngempela sonto lagqiba uhambo lwalo izolo ngemva kokuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla le-ZANU-PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-CCC. Lihlangane njalo lenhlanganiso ezizimeleyo ezimbalwa eHarare. UChamisa leziphathamandla zenhlanganiso lezi batshele iqula leli ukuthi iZimbabwe kumele ihloniphe amalungelo oluntu ngokugcweleyo ukuze ibuyiselwe ku-Commonwealth. Abangaphiwanga ithuba abafana labezaphu labenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu bathi badanile. Sixoxe lesiphathamandla se-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo lesikhulumelise Mthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo onguye osungula lingxoxo.
Sicabanga ukuthi okwenze bangenelisa ukuthi bahlangane lathi kuyiwona umkhuba wokwenziwa kwezinto eZimbabwe wokuthi ke bona iZimbabwe bayibamba njengokuthi iHarare. So ma bebuyile bahlangane leHarare basho ukuthi bahlanganele iZimbabwe yonke ijikelele. Bese ngithi ke ma kade kungabe besibabonile-ke labantu base-Commonwealth kahle kahle babunkomo besinalokhu engqondweni yethu ukuthi ngabe ulwazi lolu besiluthole kusese lesikhathi ukuthi bayeza. Besizimisele ke thina njengebandla le-MRP ukuthi besizahamba khona leHarare mhlawumbe sithumele abantu abangafika mhlawumbe 10 babe nama-placards nemibhalo thizeni nomusho thizeni esiwuchazayo ukuze bavule amehlo ngendlela abasebenza ngayo, ngoba esikunanzelelayo ukuthi-ke kuningi okuhlupha iZimbabwe ngaphandle kwezinto ezenzakala eHarare ezinokwenza nalokho kwenziwa iZANU-P F. Ngoba singakukhangela kuphela ngesiZANU-P F zabona ingani kuthiwa kumele kulunge kuphela kuZANU-P F, kanti uhlupho luseZimbabwe yonke ijikelele kumele ukuthi kulungiswe izinto ezinene. So-ke thina besahamba-ke lapho-ke manje noma bengasiphanga-ke umcijo ukuthi sihlangane labo sikhulume face to face besizimisele ukuthi siyedemonstrator khona ngale-ke siphakamise ama-placard. Leyo nto izaba yithulu engcono yokuthi-ke sibonise umhlaba wonke nge-displeasure esinayo khangeleke inhlupho zethu esinazo njengabantu bakomthwakazi.
Mnumzana Fuzwayo, lina lani njenge-Ibhethu likaZulu yiziphi izikhalazo ebeliyazifikisa kuqula le-Commonwealth lele?
Vele okuqakathekileyo yindlela abantu abaphatha ngayo elizweni ikakhulu imadedeleleni. Ezithi zikathesi kuthiwa kulungiswa udaba lomdoqazo igenocide yegukraoge, kodwa uzathola ukuthi inkabazo ifiwe ngaphandle. Inkabazo kayinikezwa ilizwi lalikuthitho ukuthi ifuna kube njani. Kuningi okuhlukumeza abantu bemadedeleleni, i-marginalization eyenzakala elizweni. So mbona ngazathi konke khonokho yizinto ezeziqakathekile ukuthi abantu siziphakamise ukuthi hhayi nalobo baba lo elitshele esithi yena uyalungisa udaba lombhuqazi akalulungisi ngendlela esithisa i-victim, kodwa ulilungisa ngendlela esithisa umbulali. Yiso lapho dwa okuqakathekile ukuthi mhlawube kwazi ukuthi hhayi ngoba ingozi ukuthi abantu bedilive ukuthi udaba lomlubi uyalungiswa lona kusenzwa amazwane umhlangano udaba lolu selulungiswa futhi kuyebuzwa abantu abayibo abalimanayo ukuthi bafuna ukuthi lubanje njani lubanje ngubani ngaphi ngasikhathi bani
umoyo ngemva kwemihlangano yaleliqula labomnanga kwalabochamisa lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ubona iCommonwealth ivuma yini ukwamukela iZimbabwe futhi
esikunazelelayo babuNkomo ukuthi ukukhuluma esikuzwileyo ikakhulu inkulumo zabomnanga kwanezabochamisa ngale ikakhulu kuye kuyikho lapho okule okulendima enkulu yepolitics edlalwayo ebonakala international. Sizilalelile inkulumo zabo sazizwa nje kodwa uyabona nje ukuthi ukukhuluma kwakhona ayisikho nje lokho kubonisa ukuthi abantu bazimisele ukubamba izinto eziyizo eziyenza ukuthi live leZimbabwe libe yilokho eliyikho khona. Uma ulalele iveni abochamisa abazange bake bathinte ngento ezifana nalezi ubabufuza asezithintile ngenye izivalisa. Okwenza bangazithinti ukuthi bona aziba affect. Njalo umnangakho angekakuthinte lokho ngoba akum-affect kangako ngaphandle kokuthi-ke abebatshela ukuthi hhayi uyakulungisa unendlela okuwulungisa bebe sebejike ngale besivalele ngaphandle ngapha emathebeleleni ukuthi singezwa. Thina-ke sikunanzelayo ukuthi-ke asazi khona ngesiZimbabwe ukuthi bafuna ukukusolva kanjani kodwa thina njengemathebeleleni ngapha emthwakomthwakazi into engingayitsho ukuthi thina asizi ukuthula ngoba esikunanzelelayo ukuthi imathebeleleni ngumthwakazi yonke ejikelele ilokhe isibekelwe ngaphansi abafuni ukuthi ilizwi elangapha emathebeleleni kulokomthwakazi lizwakale internationally. So ngaleso sizathoke thina-ke whether bayayibiseli iZimbabwe kumbe ngabayibiseli mbweni ngala kukwenza kakhulu umahluko kithi ngapha emathebeleni ngoba inhlupho zethu zabe lokhu zingekasova lokhu zifanana ngoba ungananzela inhlupho zeZimbabwe eziningi ziye yene kakhulu kuma-human rights abuses into ezasukela ngapha kugugrawundi ukubulawa kwabantu abantu abalokhu bekuqhubeka behamba nje kungela muntu obathintayo
babafuzwayo akuyiphethe
akhangela enkulumeni zonezintoba besitho kamoya ngena kuhlezi abantu bonke abasesezibeya but izima umlikhangele lilizwe elilamazwa yi-2 alenhlupho ezithiyeneyo ubusufithi ngobani oyabe mele uhlupho lwemathebeleleni because inhlupho zemathebeleleni times they are not seen as the national issue but they are seen as a regional issue. So ukuthi uma bekhuluma labana sakhuluma ngombuso but thina sikhuluma ngamangcwaba ngokuthathelwa amathuba emsebenzi nokungachathwa.
Umnumzana Mbuso Fuzayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo kungxoxo ebilawulwa nguNtungamilimo Nkomo.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yale midlalo suku ngosuku lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Tiani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7 lize izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba owe-FIFA World Cup 2022 uqala ngesonto elizweni laseQatar. Amaqembu ezenguqu amazwe omhlaba atshiyeneyo angamashumi amathathu lambili 32 ayangqikilana kudingwa intshantshu ekhangelelwe ukuphiwa isicoco mhlaka-18 kaMpalakazi kugqitshwa imidlalo le. uEzra Chisa Spanda weStudio 7 ukhulume labanye abadlali benguqu abalodumo abadlalela iqembu lesizwe elama Warriors.
Imidlalo yezizwe zomhlaba eFIFA World Cup ikhangelelwe ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Kunye labadlali benguqu labo balawo amaqembu abawasekelayo. Asizweni ukuthi umdlalo olodumo odlala amaWarriors uMarvelous Nakamba osedlala eBrithani yena usekela liphi iqembu?
Ngidlalela iAston Villa UK English Premiership. Ya, nge World Cup ngizabe ngisupporta iArgentina. Mbona ngani iqembu ngani ha liqinile so far. But akhona amanye ama teams also like a strong, but for me I think seven supporter iArgentina yembona ngana vale good chance to leave the cup World Cup in Qatar.
Owake wahola iqembu leHighlanders leqembu lesizwe labafana abaleminyaka ngaphansi kwamajuma amabili lantathu 23 kunye lelesizwe lama Warriors ngasikhathi sinye. Uthulani Buyancube yena uthini?
I think it's the World Cup this year. I think it's between Brazil and Argentina. I think those are the two teams I think they can win it. But ngaba lama surprises, but for me I'm going with those two. Brazil or Argentina, and I want Messi to win it before he retires.
Oh, Argent, Ajira Sao, Laye, all the like Cambodians, Mabasel, the Lama Warriors, a dream team. Yakajang, Muyu Renard Fabish, Utamatambaman, Gulumuniswane, Satugile Kulu was a Mizar and Gulu.
We want to in terms of the competition. I'm a country, I'm an inside in terms of the like we say, the competition that is the difference, guys, the Gulu. Sithandazela osifisela iArgentina for ikhesi kawani ekalela noMessi. He has won everything in football except in ilokho sa World Cup. I'm sure his colleagues, his teammates, even in Argentina, they are paying for ilokho sa
noMessi. Buganti Alexander Maseko, the cool ruler, odlala iqembu leHighlanders, captain adelele Sundowns, kunye leqembu lamaWarriors, uhamba labafana beSamba Stars.
Indaba yeWorld Cup, I'm thinking on my side as much as I want ama-African countries ukuthi aphumelele. That's my first choice, but I'm looking forward for iBrazil to reach the finals. Yeah, let's hope they will. But I really want some African countries to go further until in my final.
Umkhokheli wenhlanganiso yenguqu yeCameroon Football Association wayengumdlali olodumo uSamuel Eto'o uthi iqembu lakhe leCameroon liyathatha inkezo le. Amazwi akhe aphikiswa ngumdlali weZimbabwe owadlalela wabuya waqeqesha iqembu leHighlanders wadlala njalo ku-Dream Team. UMathinda Khathazile Ndlovu.
Uyabona njani? Ngawuvele ngathola kule Zimbabwe would be saying iZimbabwe now win because ngamaZimbabwe.
Yeah.
I think you are cool because you Cameroon. Yeah? But I think Morocco is much more stronger than Cameroon. In Ingas, but again, anything can happen. Yes. Anything can happen. We are not saying what gonna because Lionel Messi we need to. It's less piece of not gonna Lionel Messi or something.
Kunokusola ukuthi kungani ilimncintiswano yeWorld Cup yahanjiswa elizweni elingasola ibhora leQatar. Njalo ke kutshisa kwamagama. UMathinda uthi World Cup ibhoda ngamazwe omhlaba, ngakho ke abantu bangasoli.
Uplatela yanti wasola kututwane ya Pamsi World Cup in South Africa. Wasola, sesomuthi esola abanye abantu. Ikuvamile lokho. Ningaze libuye eAfrika khona kuyatshisa lokho. So ibhola liyadlalwa anyway. It doesn't regardless of when.
Umncintiswano weFIFA World Cup uvame ukuqhutshwa ngenyanga kaNhlangulo noNtulikazi, kodwa umdlalo yalonyaka idlalwa ngalesi sikhathi ngoba kubalekelwa ukutshisa ukuba khona phakathi komnyaka elizweni leQatar okuyilwe liqoqa limdlalo. Ngiyimela Studio 7, igama lami uEzra Chisa Sibanda.
Good Life Talk namhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngenhlelo ezijiyeneyo ezenziwa ngabesifazana. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF bathumba ababalisi ababili eGokwe. Uhulumende unika izabelo ezithiyeneyo amabhasi ngesikhathi ukhankaselwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Kuyaxokozela ezikolo kwele South Africa abazali bachaya phansi ngenduku besithi kabafuni ukuba abantwana abangabafana labangamankazana bangene ezambuzini ezifanayo. uMavelas Nakamba okuqembu leAston Villa labanye abalodumo abadlalela iqembu leZimbabwe Warriors bathi bathakazelela umncintiswano ozayo oweWorld Cup. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimumagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.